vachitaura pamusangano waitwa nhasi mudhorobha remasvingo madzimai abva kunzvimbo dzakasiyana-siyana ati nyaya dzekutyidzirana zvatotanga nekudaro mhirizhoka inogona kukanganisa kuita kwesarudzo dzakanaka gore rinouya madzimai aya atizve mashoko ari kubuda mudunhu ravo ndeyekuti sanupf yatotanga kudzidzisa vechidiki mhirizhonga uye madzishe nemasabhuku mumaruwa atotanga kutyidzira vanhu mumwe mudzimai apinda mumusangano wanhasi amai sungano zvarambwa nasi vati vari kuona ropa richideuka gore rinouya sezvo zanupf yavhundutswa nemubatanidzwa wemasangano anopikisa uri kurongwa
isu semadzimai tiri kuona kuti 2018 ichange ine mhirizhonga yakatoipa nokuti pane hondo yakasimba pakuti vari kuona kuti hurumende iripo ingangogona kutsvedza saka semadzimai tinoafektwa nokuti vana vedu ndovanotorwa vachiendeswa kunoshandiswa vana baba isu vana mai tisite tine dambudziko rakawanda mukati mekurarama saka tine tozvityira izvozvo nokuti mukugarisana chaiko takutoona kuti kugara kwatatichiita tisati tava muelection zvakutochinja nokuti vavakidzani vetetinavo tetiri opposition neruling saka une wakutoona kuti zvakutosiyana nenyaya dzokuti matsaurigwa ari kuitwa kumapato ane achitaurika kusei
nhengo yemdct inogara kwamucheke mumasvingo amai patricia ngezi vatiwo mhirizhonga yegore rinouya inogona kuwedzera sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muzanupf
isu semadzimai tiri kuona kuti 2018 ichange ine mhirizhonga yakatoipa nokuti pane hondo yakasimba pakuti vari kuona kuti hurumende iripo ingangogona kutsvedza saka semadzimai tinoafektwa nokuti vana vedu ndovanotorwa vachiendeswa kunoshandiswa vana baba isu vana mai tisite tine dambudziko rakawanda mukati mekurarama saka tine tozvityira izvozvo nokuti mukugarisana chaiko takutoona kuti kugara kwatatichiita tisati tava muelection zvakutochinja nokuti vavakidzani vetetinavo tetiri opposition neruling saka une wakutoona kuti zvakutosiyana nenyaya dzokuti matsaurigwa ari kuitwa kumapato ane achitaurika kusei
asi nhengo yezanupf amai titi mudhumo avo vaive murwi werusungunuko munguva yehondo varamba mashoko emhirizhonga vachiti bato ravo riri kuzopinda musaradzo murunyararo
isusu hatikonzeri mhirizhonga semaovetreni kana mafreedom fighters hatikonzeri mhirizhonga takatarisana nemaelection egore rinouya tinotarisira kubudirira kwakanaka kuti vanhu vachavhota murunyararo pasina anovhisana kana kuudza vana vedu kuti vandopota vachirwisana nevanhu kana kukuvadza vanhu kana kuuraya vanhu zvinokonzera kuti vana vedu vanogona kukuvadzwa vari ivo saka tinotarisira runyararo kuti vana vedu vabudirire pamaelection awa tese pamwe chete takamiririra pati yange yezanupf
asi vamwe vakaita samai florence gwede vati mhirizhonga ichange iripo uye madzimai anosangana nematambudziko akawanda panguva yakadai akaita sekubatwa chibharo
isu kuna dzimai tinoshatira zvinyaya yekuti kana vana vakanotrainiwa kubhodha gezi ne 2018 yosvika ii zvokwadi ngozi hairingiwa kutuma inovinga isusu ichidzoka mudzimuri tichaona kuti isu semadzimai tinosangana nokurepewa kwevana tisu zvive tichazara utachiona hweHIV ngezi nokuti panoita zvemhirizhonga panosangana kubhinyiwa kuzvariwa vana vasingadiwi zvinoita kuti isusu semadzimai tozopepa zvevana vaya tozochengeta zvevana vaya rongosara riri dambudziko ratiri tinowanikwa zvetichisara tirimo uchirikadzi uye munyika mune mhirizhonga mhirizhonga inenyaya kubata madzimai nokuti nguva zhinji madzimai ndo anenge ane mhuri
vamwe vataura vati mhirizhonga inogona kuitika sezvo yakatotanga muzanupf apo vatsigiri vayo vakarakasana kubhulawayo masvondo mashomo apfuura musangano wanhasi wanga wakarongwa nesangano rehealth zimbabwe trust uine chinangwa chekuti vanhu vataure pamusoro pekodzero dzavo uye kugara murunyararo ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini gandi maramba.